Zvitandi noitwa Miriam Lambo, known as Prophetess Miriam. Ndiri mupostori weJohani Masi Weshanu. Ndinoraramira ndiri muUnited Kingdom. Ndakazvarirwa Manicaland Province ndikakurira muHarare. Ndakazoitawo degree rangu renursing in the United Kingdom. Munova ndoo mandiri kushandira uye ndoo mandiri kurarama ndiri.
Zvemimhanzi izvi makazvitanga rini?
Zvemimhanzi ndakazvitanga gore rino ra2022. Asi chipo chandakaberekwa chiri mandiri. Ndiri munhu akakura achifarira zvekuimba uye nekunyora mimhanzi. Saka my first song ndairekodha muna April 2022. Chipo chekuprofita chakatozouya mumashure mechipo chekuimba. Saka zvinhu zvigere muropa.
Semupostori, vanhu vari kutambirana sei nemimhanzi yenyu?
Semupostori, haisi nyore zvakaoma kuti mimhanzi itambirike muvanhu. Asi hazvizotimisi uye hazvitidzorere kumashure. Ticharamba tichiimba, tichiparidza ukuru hwaMwari kuburikidza nekuimba. Tichiparidza ukuru hwezvo kuburikidza nekuimba. Kuimba kuparidza, kuimba kutaura nenyika. Saka hazvizotidzosere kumashure.
Muri kutarisira kuenda kupi nekuimba uku?
Ndiri kutarisira kuenderera mberi nekuimba. Gore rino so far ndarekodha 8 songs, which is my first album titled Nguva Yakwana. Saka mugore rinouya ndiri kutarisira kurekodha nziyo dzakati wandei.
Vanoda kuteererawo nziyo dzenyu vanokuwanai kupi?
Mimhanzi yangu yose iri paYouTube, Spotify, Apple Music, Twitter, Facebook and DistroKid.
Kamunoti akandiko kari pamoyo, kamunodawo kubuda nako mudariro, vateereri vambokanzwawo ndekapi?
Song inonzi Hosana, ndiyo song iri pamoyo pangu. Handipedze zuva ndisina kurizosana.
Hosana, haleluya, praise the Lord.
Yeah.